Vachitaura pamusangano wakokerwa neMedia Alliance of Zimbabwe uyo wanga uchikurukura nezvekuchengetedzeka kwevatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo mushandi mubazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Gandari vati hurumende inoda kuti vatori venhau vashande zvakasununguka.
The Second Republic has taken deliberate steps.
Hurumende Second Republic yatora matanho akasiyana siyana kuona kuti vashandi vane chekuita nezvekubudiswa kwemashoko vashanda zvakasununguka uye vakachengetedzeka mukuita basa ravo.
Izvi zvatsigirwa navaAcademicNamora vataura vakamirira Zimbabwe Media Commission. VaAcademicNamora vatiwo senzira yekuzvidzivirira vatori venavo vanofanirwa kuzvizivisa kana vasvika panzvimbo pavanenge vachishandira.
But chatinokurudzira rukazhinji kazhinji ndechekuti pakutora nhau pane zvatinofanira kuita sevatori venhau zvekuti tizivikanwe kuti tiri papi, ende patinosvika tichitaura kuti ndisi tasvika topiwa pedu pekugara pekuti tinokwanisa kuzivikanwa kuti ava vatapi venhau. Chazvakakoshera chinowana zvinoita kuti vanochengetedza murau vakwanise kutiona patiri kana tichida kuchengetedzeka tichengetedzeka zvakanaka.
VaAcademicNamora vatiwo pamutemo uriko haisi mhosva kuti vatori venhau vashande pasina chitupa chinopiwa neZimbabwe Media Commission.
Tapoi nhau anogona kuita basa rake asina chitupa kubva kuZimbabwe Media Commission. Munhu kana atongozvipira ndopaanokwanisa kuuya, unokwanisa kuuya upiwa chitupa. But kana usina chitupa zvinozonetsa kuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti unobvunzwa chitupa ichocho kuti ubvumirwe kupinda. But hakuna murau unoti mutori wenhau wese anga aine chitupa ichocho, ende hakuna murau unoti munhu asina chitupa ichocho anogona kusungwa.
Mutori wenhau Ruvimbo Muchenje uyo akamborohwa nemapurisa achitora mufananidzo audza Studio 7 kuti apo nyika yatarisana nesarudzo ishuviro yake kuti mapurisa nevatori venhau vashande zvakanaka.
Tinotarisira kuti mapurisa atichengetedze sezvaanofanirwa kunge achiita, zvekurovana, zvekusungana. Isusi tese tiri pabasa, hatisi zvinhu zvatiri kutarisira pasarudzo dzatava kupinda madziri.
Vataura vakamirira mapurisa eZimbabwe Republic Police vaGodfrey Kachanga vati shuviro yavo kuti vashandidzane zvakanaka nevatori venhau vachiti nhaurirano dzakakosha.
Ngatiitei communication, ngatiitei nhaurirano nemapurisa anenge ari paground. Ipapo hapana panenge pasina komanda, pese panenge paina komanda. Vagare vataita sei tazivana uyu ndinhengi uyu ndinhengi.
Vachibvunzwa nenyaya yekuti vatori venhau vatore zvitupa zvinopiwa neZimbabwe Electoral Commission kuti vakwanise kunyora nezvesarudzo, mutevedzeri wevanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZimbabwe Electoral Commission vaRichard Ngurunga vati zvakakosha kuti zeki zive vatori venhau vanenge vachinyora nezvesarudzo. VaNgurunga varambawo kuti kune kusawirirana kukomishini inoona nezvesarudzo iyi zvichitevera kusawirirana kuripo nezvegwaro rekutarwa kwemiganhu. Vatori venhau vati vanoda kuti hurukuro dzekuchengetedzeka kwavo dzienderere mberi, vachiti vanodawo kusangana nevamiriri vemapato akasiyana-siyana kuti vavavimbise kuti hakuna nhengo dzemapato dzichakanganisa vatori venhau vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawe.